Democratic Convention yakakosha nekuti ndo kunoitwa mafinal nominations vatungamiriri vachaenda kumaelections emuAmerica. Azvinongoratidza democracy iri muAmerica kuti chero kuine COVID-19 hakuna chiri kumira kuita. Tiri kuonawo zvakare kuti iyi ndo convention yekutanga iri kuitwa munguva yeCovid ende ichaitwa virtually vanhu vasingasangani. Izvi zvinobva zvatiratidza kukoshesa kunoita vanhu vekuAmerica kuti vanhu vavo vasafe neCovid.
Munoona Zimbabwe ichidzidzei pane zvatiri kuona zvichiitika muno muAmerica?
Tinodzidza kodzero yevanhu kuti vanhu vanofanira kupiwa mukana wekusarudza munhu wavanoda pasina kumbunyikidzwa, pasina kurohwa, pasina kupiwa mari kuti votera munhu akati. Toendawo kuCovid tiri kuona kuti isu kuZimbabwe hatisi kunyatsokukoshesa ende izvizvi handisi kutaura hurumende chete, ndiri kutaura chero kuvanhu vachiri kuenda kumarufu vachinobatana maoko vachiita sei nehurumendewo.
Tinoona zvakare kuti vaJoe Biden takaona vachisarudza mudzimai savaisi wavo. Zvingabatsira sei izvi?
Apa madhemokrati navaJoe Biden vakaratidza umhizha hwavo mupolitics. Vakaita hunonzi utsuro magenga chaiwo. Vakaona kuti vaJoe Biden vari kunzi vati kurei kumakore nekuti vane makore 77, vachibva vanotora mwana mudiki ane makore 55. Zvina kuperera ipapo vakamala Harris ndo vachaita mudzimai wekutanga kuita vice president. Saka vanenge vakabva vabata zvakare kumadzimai kwese vakabva vaita mudzimai ipapo, vachibva varatidzawo zvakare kukoshesa kwavanoita madzimai. Toenda kunyaya yeres, vakamara havasi murungu chaiyo muno muAmerica. Saka vanobva vabatawo zvakare vanonzi maimmigrants aya akazara muno muAmerica ende nekudaro vaJoe Biden vatovapamberi savaTrump.